vachitaura kumuzinda weState House muHarare nhasi mushure mekusainirana zvibvumirano zvisere nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti nyika yeBelarus yabatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzezvekurima, uye vacharamba vachitsvaka rubatsiro mune zvimwe zvinhu zvakaita sezvezvicherwa nekugadzirwa kwezvinhu. VaMnangagwa vatiwo Belarus seZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi.
The two countries are victims of sanctions from the West.
Nyika mbiri dzinoti Zimbabwe neBelarus dziri pazvirango zveupfumi.
Izvi zvatsinirwawo navaLukashenko vatiwo vacharamba vachiita mubatira pamwe neZimbabwe, vachiti Zimbabwe iri pazvirango zveupfumi nekuti yakaramba kudzvinyirirwa munyaya yezviwanikwa zvayo.
It was because of the decision of your country to take control over your natural resources that the Western countries, including the United States, imposed the sanctions on Zimbabwe.
Iye kuti makazvipira kuzvitonga pazviwanikwa zvenyu. Izvi ndizvo zvakaita kuti nyika dzekumavirira kusanganisira America vaite zvirango.
Asi nyika dzakaita seAmerica nedziri mugungano reEuropean Union dzakatemera vatungamiriri venyika mbiri ava zvirango, vanoti vanotyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo. Asi vachitaura nezvesarudzo, vaMnangagwa vati nyika inoine utongo hwejekerere uye inogaroita sarudzo sezvinotarisirwa.
Mushure memakore mashanu ega ega tinoenda kusarudzo kubva gore ra1980. Bato riri kutonga reZANU-PF ndiro ranga richingokunda musarudzo uye richaramba richikunda.
Vatiwo vari kutarisira kuti sarudzo dziitwe muna chikunguru wegore rino. Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati
kana machiedzera sarudzo zvavari kutaura tiwo vari kutarisira kuwina, isu tinoziva tiri kutarisira kukunda zvine mutsindo. Kana sarudzo zvaita zviri pamutemo, kana tateedzera bumiro remutemo nemitemo yese iri panyika kuti election ndeye free and fair, kana tawina koita political tolerance, vaMnangagwa varipo opposition, vachamusa varipo vari mutungamiri wenyika, toshanda navo tichivaratidza kuti demokrasi inoreva kuti tinofanira kurespekta nekukurudzira mapato anopikisa, nekuti vaMnangagwa kwane ZANU kana va opposition hurumende yavachamisa vanenge vachibvumidza kudemonstrator.
VaMnangagwa vatiwo rubatsiro ruri kubva kuBelarus ruri kubatsira Zimbabwe zvikuru.
We now wish to further this cooperation to extend to other aspects of the economy like our mining sector and our tourism.
Atotanga kubatsirika munyaya dzekurima nekuda kweBelarus, saka toda kuti mushandira pamwe uyu ubatsirewo mukuvandudza upfumi hwedu kubudikidza mune zvezvicherwa nekushanyirwa.
VaLukashenko vati vashanyira Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Magu vati vaLukashenko vari kutsvaga mukana wokuvandudza upfumi hwenyika yavo.
Munhu ari kutsvaga mikana yekuvandudza upfumi hwenyika yake yeBelarus, kutsvaga maminerals, kutsvaga mikana yekuinvesta, kungava kuri kutengesa zvinhu zvavanogadzira zvekurima uye nezvezvicherwa. Saka chinenge chichida kuti chiitwe ndechekuti hurumende yeZimbabwe inge iine plani ine ruzivo rweBelarus kuti ndezvipi zvavanokwanisawo kuwana kuBelarus beyond maslogan nemapress statement.
Vatungamiriri vaviri vanyorerana zvibvumirano zvisere nhasi. Zvimwe zvezvibvumirano zvanyorewa napasi zvinosanganisira kushandira pamwe chete kuguta reHarare neMinsk, chibvumirano chekuti Zimbabwe ichatengeserwa matarakita pamwe nezvekukohwesa, kuti Belarus ichatengesera pamwe nekubatsira kuvaka zvekuchengetera zvikohwewa nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.